Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chine rutsigiro rwemari inoita mamiriyoni makumi matanhatu emapaunzi yabviswa neSweden Irish Aid pamwe neUnited Kingdom Agency for International Aid UK Aid Integrated Support Program for Sexual and Reproductive Health and HIV Prevention kurukota mubazi rezveutano Dr. Henry Madzorera vatenda zvikuru nyika dzapaZimbabwe mari iyi vachiti hurumende ichashanda zvakasimba mukuona kuti mari idzi dzashandiswa nemazvo. Dr. Madzorera vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru uye chichabatsira madzimai munyika mukudzivirira chirwere chegomarara remuchibereko. Vatiwo chirongwa ichi chichadzivirira kufa kwemadzimai nekuvawanisa rubatsiro rwepamusoro-soro. Vatiwo chirongwa ichi chichabatsirawo mukudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana.
Tiri kutarisa nyaya dzesexual and reproductive health, nyaya dzezvibereko dzemadzimai. Tarisa nyaya dzefamily planning, toda kuti mudzimai wese akwanise kuwana family planning yaanoda yakakodzerana naye kwese kwese, nyangwe ari kuruwa kuri remote zvakadii. Then chechitatu pane nyaya yecancer of the cervix. ISP iri kubatanidza nezvecancer of the cervix.
Dr. Madzorera vati sezvo madzimai mazhinji ari kufa nechirwere chegomarara remuchibereko cervical cancer, hurumende iri kufara kuti mari zhinji ichaenda kunogadzirisa dambudziko iri. Vati madzimai mazhinji vari kufa nechirwere ichi nenyaya yekushayiwa ruzivo pamwe nekudhura kunoita kuongororwa chirwere ichi kana kuti cervical cancer screening. Vati zvipatara zvehurumende kuburukidza nechirongwa ichi zvichange zvichivheneka madzimai chirwere ichi pachena pasina mubhadharo.
Gomarara rechibereko igomarara ratoziva rapedza madzimai muno muZimbabwe, very common, asi rinodziviririka kana madzimai akatevedzera zvatotaura kuti enda gore negore uchitatwa chibereko chako. Hatizomboita munhu anofa necancer of the cervix. Tine method nyowani dzeku dzivirira cancer of the cervix. Tavane yatinoti VIAK zvino inonzi pachirungu visual inspection under acetic acid and cervicography.
Vanomirira UNFPA muZimbabwe vaBasile Tambashi vati sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende pachirongwa ichi. VaTambashi vati chirongwa chaparurwa nhasi chakanangana nekusimudzira utano hwemadzimai.
Universal access to sexual and reproductive health and rights is also central to UNFPA mandate and the focus of ISP on family planning, cervical cancer, HIV prevention, and gender-based violence prevention and response constitute a major component of UNFPA contribution towards Zimbabwe's national development priorities.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru weUK Aid Amai Jane Rintoul vati hurumende yeBritain icharamba ichiedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe kuti ikwanise kusimudzira utano hwemadzimai kunyanya pakupedza mhirizhonga yemadzimai nevanasikana.
Contrary to what one might read in the newspapers from time to time, sexual violence is not the fault of mothers who fail to adequately supervise their daughters. The cause of sexual violence lies with the perpetrator and with a society that fails to condemn him. We have already heard this morning that a third of girls in Zimbabwe report experiencing sexual violence before the age of 18. Less than 3% of girls who had experienced sexual violence subsequently received professional help. This program will seek to address the underlying cultural and social causes of violence against women and girls and to rectify that appalling situation.
Vamwe vanga vari pagungano ranhasi vanosanganisira mukuru weNational AIDS Council Dr. Tapuwa Magure, mukuru wechirongwa cheTB neHIV and AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi, vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaLeslie Gwindi pamwe nemukuru wezveutano mukanzuru yeHarare vaStanley Mungofa. Nakamira Studio 7 muHarare, ndine Sylvia Manika.